vachitaura nevatapi venhau nhasi mangwanani amai mwoyo nechikwata chavo chinosanganisira mutauri webato iri vajelas mawarire munyori vashadrick mashaya mombe pamwe navajapi jabun vati chisungo chekudzinga vamutinhiri chakaitwa pamusangano wavakaita nezuro vamawarire avo vakapinda musangano wanezuro vanoti rimwe danho rakatorwa pamusangano uyu nderekuti nhaurirano dzekupinda mumdc alliance dzipedzwe nekukasika
musangano uyoyo wakazogara pasi zve ukabvumirana kuti tidzore vamutinhiri tivabvise pachinzvimbo chavanga vakambobata chekutungamira musangano nekuda kwekuti vanga vakushanda nevamwe vatinoziva kuti vakatumwa nechihurumende chemusengabere chava munangagwa kuti vakanganise hurukuro dzatanga tichiita nemamwe mapato ezvematongerwo enyika kuti tikwikwidze sarudzo dziri kuteera
imwe nyaya iri kupomerwa vamutinhiri inyaya yekushanda navakasukuwere mukuedza kuvhiringa musangano wanezuro asi vachitaura nevatori venhau nhasi masikati vamutinhiri vati hapana chinovatadzisa kutaura navakasukuwere sematauriro avanoita nemunhu wese munyika vamutinhiri vatiwo hapana anokwanisa kuvadzinga mubato iri sezvo vatungamiriri vese vari mubato iri vakasanobata zvigaro uye vachifanira kuenda kumusangano mangwana muHarare kuti nhengo dzebato iri dzivaise pazvigaro izvi zviri pamutemo vakasanobata chinzvimbo chekuronga misangano muNPF uye vari muchikwata chavamutinhiri vaJim Kunaka vati amai mwoyo vamawarire nevamwe vavo vatozviburitsa mubato nekuda kwezvavaita vakunaka vati amai mwoyo havana mvumo yekubvisa vamutinhiri pachigaro chavo
these guys rarasika vatora gwara risiriro havana simba rekuti vangadzinga president weparty who gave them that power when even the constitution aisati yaenda kunowana endorsement from the people so where did they get that power yekuti vanodzinga the president
vakunaka navamutinhiri vatiwo NPF haisati yatora danho rekupinda muMDC Alliance vachiti musangano wemangwana ndiwo une simba rekuita izvi vati amai mwoyo nevamwe vavo vari kuronga kuti mukadzi wevaimbove mutungamiriri wenyika varobert mugabe amai grace mugabe vave mutungamiriri weNPF uye kuti vapiwe chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri weMDC Alliance
taime vanga vachiita adresa vanga vatori necash in their pocket from Grace Mugabe. We are saying isusu. Ah, no. Matora nana Grace kuti aende kunoita vice president ku alliance. Endai muri vatatu. Isusu is NPF. No. Grace ndiye atisisa patasvika today. If it wasn't Grace, then ikaendezera kuitwa kune mauto.
Munyori weNPF kumasvingo vaamasa ninjana vati kana MDC Alliance ikatambira amai mugabe nechikwata chaamai mwoyo inenge yavabatsira chose
so ndinoti makorokoto nedzoi kuMDC makorokoto kuNPF makorokoto kunamba vamugabe kuti vanhu havaenda nenyoka yakakonzera confusion iripo munyika nhasi vaenda nayo kunani kuna Chamisa thank God I thank you Chamisa I thank you Chamisa you have relieved us. Tazorora.
Hatina kukwanisa kutaura navakasukuwere namai mugabe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvakanaka kuti mapato anopikisa aite mushandira pamwe mukubvisa hurumende yeZANU-PF musarudzo zvakakosha kuti ichenjerere vanhu vanobva kuZANU-PF
so ipapo MDC inofanira kugara yakabudisa ziso yakasvinura kuti vanhu vari kuuya vakamira pachikwadira havai kuzokonzera confusion havazivi vana mujamba jecha vakati wandei vana mujamba jecha vari muzvimapati vanhu vatadzwa kushandwa navo nezano unofanira kutamba navo wakachenjera because mamaitiro avo haanyanyi kunakidza
mutauriri weMDC Alliance Professor Walsh Mncube vaudza Studio 7 kuti mubatanidzwa wavo unoda kushanda nani nani zvake ane chinangwa sechavo chekupedza utongi hwemauto nezanu-PF munyika vati zviri kuitika muNPF zvinosuwisa uye tariro yavo ndeyekuti bato reNPF richabatana rokwanisa kushanda navo muAlliance ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.